Anera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 12/2016 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Nyaya yekushomeka kwemari yoramba ichinetsa munyika mutauriri wedare reparamende achiti hurumende haisi kutaura nezuri rimwe chete uye achiti weverudzi rwechichina neIndia vanofanira kuunza mari kumabhanga
kugadziriswa kwekushaikwa kwemari ndokungatatoronga upfumi hwenyika kuti hushande upfumi hunonga huri kushanda ndohunounza mari
Vasiru Ndebele voradzikwa kuDenver Farm kuUmuguza.
Zvikuru zvabudiswa muripoti yenyika yedu ndezvekuti Zimbabwe yakaita launch yatinoti national campaign muna 2015 zvakare pave neurongwa weNational Action Plan.
African Union yoziya nyaya yekurodzwa kwevana vasati vasvika zera kuZambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekushomeka kwemari munyika iri kuramba ichikomba zvepa kuti vanhu vakawanda vapedze nguva yakawanda vakamira mumitsetse yemabhanga. Dambudziko iri rinonzi ratonyanya kukomba apo hurumende yakazivisa kuti yave kuzoparura mari yemabond notes. Blessing Zulu anotipanya inotevera.
Mutauriri wedare paramende vaJacob Mudenda nezuro vakaziisa dare paramende kuti pane mitemo yakawanda inoda kudzikwa banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe risati raparura mari yemabond notes iyi. Vamudenda vakatiwo hurumende inofanira kuona kuti vechirudzi chechiChina nechiIndia vane mabhizimusi munyika vaendesa mari dzavo kumabhanga. Vamudenda vanoti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvine nhoroondo yekusaendesa mari kumabhanga. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti dambudziko rekushomeka kwemari richapera nekuunzwa kwemabond notes uye hapana kudzokera kumashure pachirongwa ichi. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mukuru wekambani yeGMRI vaGilbert Mponda vanotenderana nehurumende panyaya yemabond notes asi vachiti panoda dzidziso.
Mabond notes aya blessing ipfungwa yakanaka zvikuru asi ndoona kuti pakukanganisika tiri panzvodo vanhu havasi kuudzwa kutsanangudzwa zvakanaka kuti bond notes rinofambiswa sei.
Asi izvi zvingapedza here dambudziko rekushomeka kwemari. Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni avave kutungamira bato reMKD vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni avave kutungamira bato reMKD vanoti mabond notes handiwo angapedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Kugadziriswa kwekushaikwa kwemari ndokungatatoronga upfumi hwenyika kuti hushande upfumi hunonga huri kushanda ndohunounza mari.
Vativo nyaya yekuti vanhu verudzi rwechiIndia nevekuChina ndivo vari kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari kutsvaga uta nemugate.
Ini ndine dambudziko nepfungwa yekutsvaga kupomhera zvikwata zvakasiyana siyana zvevanhu mhosva yematambudziko enyika akonzerwa nekutadzwa kweutungamiri hwavamugabe nezanupf.
Vamwe vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti awa kutungamirawo bato rePDP vanoti hurumende ndiyo yakonzera kuti mari ishomeke nekutadza kutungamira. Vabiti vativo RBZ inogona kunge iri kukonzerawo kushomeka kwemari kuti vanhu vazotambire mari yemabond notes kana ichinge yaparurwa.
Chimwe chako ndechekuti iyo Reserve Bank yacho iri kuda create this crisis so that panozoya bond note ye rinotambirwa, because vanhu vanenge havasina mari izvezvi kana dollar chairo unorichaya. So it's another fourth sector as well iri kutsanangura why tisina mari muZimbabwe.
Vaenderera mberi vakati RBZ haisi kunyatsojekesa kuti ichashandisa mutemo upi pakuparura mari yemabond notes iyi.
Kana iri mari, pane mutemo mumwe unofanira kutsanangudzwa. Kana iri bond, a securitized item, Public Finance Management Act inofanira kuteerwa. Saka isu magweta akawanda muZimbabwe tinoda kuwacha kuti chipuka ichi chimbori chiiko, but inini nemi tiri kuzoti imari.
Hurumende inoti iri kuda kuparura mari dzemabond notes mukupera kwemwedzi uno. Izvo zvinonzi nevakawanda zvapa kuti vanhu vaite chipatapata chekunotora mari dzavo kumabhanga, uye vakawanda vanonziwo havachaendese mari dzacho kumabhanga. Hurumende yave kutatarika kutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nenyaya yekushomeka kwemari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai riri kushushikana nekutadza kuuya kuparamende kuri kuita makurukota ehurumende, uye nhasi ratanga kudoma makurukota aya avo aratidza ayo rati anoda kuti arangwe pasi pemutemo weparamende nebumbiro remutemo wenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT avo vanomirira kuwadzana East muDare National Assembly, vaNelson Chamisa, nhasi vaudza dare iri kuti makurukota ehurumende ari kuramba achizvidza dare iri nekusauya kudare iri kuzopindura mibvunzo, uye yasvika nguva yekuti makurukota aya achirangwa. Makurukota ehurumende anosungirwa kuuya kuparamende nechitatu chega chega kuzopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri, asi makurukota mazhinji haasi kuuya kunyange hazvo dare iri rakasvitsa chichemo ichi kudare remakurukota. Patanga kugara dare National Assembly nhasi, mange muine makurukota mashomanana, uye vasina kuya vacho havana kunge vasuma dare. Izvi zvatsamwisa nhengo dzeMDCT, uye vachamisa vabva vadoma makurukota asingauye kuparamende, uye vati makurukota aya anofanira kurangwa. Vachamisa vadoma mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mboko, gurukota rezvekunze kwenyika vaSimbarashe Mbengegwi, gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, gurukota revasori vaKembo Mohadi, gurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge, pamwe negurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo, sevamwe vasingauyi kuparamende nguva dzose. Vatiwo vamwe vasingauyi kuparamende nguva dzose igurukota remadzimai amai Nyasha Chikwinya, gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaSevia Kasukuwere, gurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwau, vaSidin Sekera mai vanoona nezvekudzivirwa kwenyika, pamwe negurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa. Vachamisa vati makurukota aya anofanira kurangwa pachishandiswa mutemo weparamende weStanding Rules and Orders.
You know, Madam Speaker, that when the SRLC together with the Mutefa Tekwayanika and Vamunangagwa, Regaiti Gazire, Eti Dilelewan, Vanika Singa Mishandira Nika, Zakakwana.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vachitungamirira mabasa ehurumende muparamende vaEmerson Munangagwa, vati havazivi kuti sei makurukota aya asiri kuuya kudare, nekuti nguva dzose anovavimbisa kuti achauya kuparamende. Zvichakadai vaMunangagwa vati makurukota ehurumende anosungwa kana achinge apara mhosva, vakati mutungamiri wenyika chete ndiye asingasungwe. Vange vachipindura mubvunzo wekuti sei gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vasina kusungwa, kunyange hazvo paine nyaya dziri kuburitswa dzekuti vakashandisa mari yeimwe kambani yehurumende iri mubazi ravo zvisina mwero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vaimbova mutauriri wedare reparamende vaSiro Enoch Ndebele varadzikwa nhasi papurazi ravo reDenver kuMuguza. Vandebele vakashaya nemusi wechishano kuchipatara chematadei kuvulawayo uye vanga vave nemakore makumi masere nematatu. Vakapiwa rubatsiro rwokuigwa nehurumende kunyangwe vamwe vaida kuti vaitwe gamba renyika. Pakufa kwavo vanga vavesa chigaro wekomisheni yekupedza maronda kana kuti National Peace and Reconciliation Commission. Vakamboitawo sachigaro webato rezapu muna 1970 uye vainge vari gweta. Nyika dziri mugungano reAfrican Union dziri kusangana muZambia pari zvino pamusangano wemazuva matatu dzichiziya mamiriro ezvinhu pahondo yekurwisa kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Chirongwa ichi chakaparurwa makore maviri apfuura. Zimbabwe iri kumirirwa nevakuru muhurumende uye nhama yenyara dzaigumbonzvanda avanove munyarikani kana kuti Goodwill Ambassador muAfrican Union vachiona nezvekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Musangano uyu uri kupera nhasi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Gumbonzvanda.
KuZambia tine mubatanidzwa wenyika dzese dzemuAfrica, African Union, vane programu yagara iripo, kampeni yekupedza dambudziko yekuroorwa nekurodzwa kwevana vari pasi pemakore gumi nemasere. Saka ichi chirongwa changa chiripo kwemakore maviri adarika. Saka mazuva ano matatu, nyika dzemuAfrica nevemasangano akazvimiririra neve United Nations navamwewo vaungana tiri pamwe chete kuti tione kuti ko makore mairi aya ndima itafamba kusvika papi.
Tombotarisa Zimbabwe muchienzanisa nedzimwe nyika dziri pamusangano uyu, nyika yedu yeZimbabwe yakamira sei?
Zimbabwe iripo pakubata kwatiri kuita uye yakapo ripoti yavo. Zvikuru zvabudiswa muripoti yenyika yedu ndezvekuti Zimbabwe yakaita launch yatinoti national campaign muna 2015. Zvakare pave neurongwa National Action Plan yekuti chii chingaitwa nemapazi hurumende akasiyana siyana kuti titseketudze nyaya. Tinoona izvozvo zviri zvakanaka, asi kana pane plan yakadaro inofanira kunge ichizenge ine homwe inotsigira basa rinenge richida kuitwa iroro, uye kuti basa rinenge ranzi riitwe risvikewo kumaruva. Saka chekutanga ndechekuti pane National Action Plan nelaunch yakaitwa. Chechipiri, Zimbabwe yapembedzwa zvikuru zvakanyanyisa paconstitutional decision yakaitwa nedare guru rinoona nezvebumbiro remutemo wenyika nekutsinhira kwakaita dare kuti mwana ari pasi pemakore 18 haakwanise kunge achiroorwa kana kurodzwa. Izvi zvagamuchirwa seexample inoda kuti inge irimo mudzimwe nyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Pazofadzawo pakurukurwa nyaya yeSADC model law kuti paramende yedu dzemuSADC akabuda nemodel law mutemo unotingaitei kuti tigadzirise kupedza dambudziko rekuroorwa nekurodza vana vachiri vadiki.
Avanga vari amai nyara dzaigumbonzvanda vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muLusaka kuZambia. Vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuru yavo rekuti vabhadhare mari yekugadzira migwagwa, vachiti kanzuru inofanirwa kushandisa mari inobva kubazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mashoko pakuparura bhajeti regore rinouya ra2017 reguta rechinoi nezuro, kanzura Ignatius Zvigadza, vanova zvakare sachigaro wekomiti yezvemari kana kuti Finance and Human Resources, vanoti kanzuru iri kuenderera mberi neurongwa hwekuti vagari vabhadhare mari dzekugadzirisa migwagwa. VaZvigadza vanoti mari yavanopiwa nezinara ishoma zvikuru sezvo vakangopiwa madhora zviuru makumi mana nemanomwe gore rino. Kanzuru iri kutarisira kuwana dhora rimwe chete pamba yega yega, madhora maviri pamakambani nemadhora mashanu pamabazi akazvimirira akaita sezvikoro zvepamusoro kana kuti mauniversities nemaparastate house.
Apa tiri kuti zvimwe chetezvo nenyaya yemarodzi tiite road levy paimba yega yega. kuti tigadzire mugwagwa yedu.
Asi vaPeter Lewanda, sachigaro weboka rinomiririra vagare rechinoi Residence Trust, vanoti kanzuro yatadza kuita budget rinoyamura varombo.
Tanga tisina taritsiro yekuti kanzuro yedu ichawedzera matarifs kana kuisa imwe levy idzva yakafanana neroad development levy.
Izvi zvinotsigirwa navaEndrew Machingauta muzvina bhizinisi anotengesa motokari dzinotakura vanhu vanoti mari dzavanenge vabhadhara dzakawanda sezvo vari kubhadhara mari dzekugadzira migwagwa pari zvino, asi hapana migwagwa iri kugadzirwa.
Nyema road levy haiite because isusu tagara tobhadhara mutero semamotarist. Mutero unogadzira mahighway tozobhadhara $35 pamwedzi, inobhadhara inosevisa maroads.
Mumwe wevanotengesa mumigwagwa vari Joyce Chambare vanofarira kudzikiswa kwemari dzekutengesa mumigwagwa kubva padhora rimwe chete pazuva kusvika pa50 cents.
Inini ndandichitoona hangu kutoti kanzuri yakatibhadharisawo ma50 cents pazuva, zvimwewo zvinhu zvitori nani.
Kanzuri yechinhoi inotarisira kuwana mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nerimwe uye inoti inoda kushandisa mamiriyoni makumi maviri nechidimbu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kupotika kwaitika muguta reMaiduguri, guta guru redunhu reBono muNigeria nhasi, kwauraisa vanhu vangangosvika vanomwe, kwakakuvadzawo vamwe vangasvika 15. Bepanhau reWired remwedzi wambudzi, iro rakapepetwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, raburiswa padande mutande. Russia inoti ichaziya matambudziko eSyria neUnited States nedzimwe nyika dzakasimba dzemudunhu nemusi wemugovera kuLusane kuSwitzerland. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba kuti vatsanangure pamusoro pekurudziro yehurumende yeSouth Africa yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa magwaro eZimbabwe Special Permit zvigadzirise magwaro azvo ekugara munyika iyi zviita va2017 asati asvika, sezvo hurumende ichizosara isina rimwe danho kunze kwekutevera mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Asi vaShumba vanoti mamwe ematanharo kukurudzirwa nehurumende iyi anodhurira veruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura.
Izvinhu zvavataura gwakawandisa zvokuti kazhinji tinoshamisika kana tichiohwa vamwe vanhu vachibuda nokuseri vachiti South Africa ichapa mamwe mapermits zvakare anenge ari pasi peZimbabwe Special Permit. Handizvo, matauriro ari kuita minista veSouth Africa ndiyawo kuti hapana chichachinja. Hatisi kuvuisa rimwe bepa rinenge rakafanana neiroro kana kuti riri pasi peZimbabwe Special Permit. Saka vanhu vari kuii ngavagare vagadzirira vatsvake dzimwe nzira kana kuti vatore mamwe matanho okuwana mamwe mapepa angava paugaro hwakanaka kana kuti ugaro huri pamutemo muSouth Africa.
Saka ii nzira dzipi dziri kukurudzirwa nehurumende yeSouth Africa kanawo nemi dzamungakurudzira vana veZimbabwe kuti vashandise kutsvaka ugaro?
Chokutanga chandingataura ndochokuti vanhu vanofanira kuziva kuti Zimbabwe Exiles Forum namamwe mapato kana kuti magungano anogwira kodzero dzavanhu haasati asiana nekuramba achipiedza kuti tiwane iyo Zimbabwe special permit yacho, tiwane mamwe makore zvepairi. Saka hazvireva hazvo kuti sokutaura kwakaita minister kuti mukana wacho wavhagwa, isu tabva tangoti tagutsikana nazvo tamirira ipapo. Isusu nekonsulate nemamwe masangano tiri kuramba tichikurukura nezvenyaya iyi. Saka hatisati tagive up zvatingataura pachirungu kuti kugive up, hatisati tagive up. Asi mamwe matano anotaurwa naminista wokuti vanhu vanogona kuita anodhura. Matano aya wokuti unogona kutora munomu inoi general work permit inotendedza kushanda, asi inenge yakasiyana nespecial permit pakuti kana uchiapply kuhome affairs unotanga wataridza kuti wakambobudisa mumapepanhau emunomunyika kuti kuri kutsvakwa munhu wakaita sewe, kana uri employer kuti ndiri kutsvaka munhu wakaita seuri. Ukainterviewa vanhu vakati ukaona kuti ndiri kutora muZimbabwe pamusoro pemaSouth Africa nokuda kuti muZimbabwe wakakosha panyaya dzakati dzakati. Saka zvinhu zvinonetsa zvisingapoiti zvine mari mukati dzokuadvertise manewspaper, kazhinji zvinoda malawyers kuti uzviitigwe zvisangoita zvinhu zvinorasika.
Tiri kunzwawo kuti pane urongwa hwekuti paiswe ringanzi SADC visa, mungajekesa kuti zvakamira sei?
Urongwa uhwu ndohwu hataitaura naminista svondo rapfuura. Urongwa hwokuti pachinhano chatiri ministri ndo yakangotaura kuti tinogona kuwisa chunhu chinoi SADC visa inenge ichisanganisira vana vese vari munyika dzomusadhik. Asi visa iri harisiro munhu wakaenda kuchikora akawana maskills kana kuti profession. Ndere vanhu vaya vanenge vasina kana chaangati iskill kana profession dzekuzvikoro zvepamusoro. Saka kazhinji vanototi unskilled visa matauriro avakariita mugreen paper. Saka ndere vanhu vanowanza kushanda semadomestic workers vari mudzimba vachibatsira mudzimba, kana kuti vanenge vachishanda mumagarden vachibatsirawo mumagarden, kana kuti munhu wese anenge achishanda sose zvakaita mumapurazi ari kunana Messina, kunana Cape Town, kupi kupi, ibasa revanhu vanenge vachihavana maacademic qualifications akakura. Saka ndora vanoti SADC visa iro rinenge richingovara makore maviri. Asi ndoda kuyambira vateereri kuti visa iri riri kutaugwa kuti iproposal, kana tichiti proposal toreva kuti inongovawo pfungwa yakapiwa kuti ingagamuchigwa here. Saka ichaoda kuinda kune inei white paper, vanhu vachiramba vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pazvo. Yabva kuwhite paper yozoenda kucabinet yeSouth Africa yobvuma kana kuti yoramba zvinhu zvacho zviri kusuggestiwa. Saka isusuwo tine maonero atiri kuita paSADC visa pacho. Saka tinenge tichirambawo tichikurudzira kuti hurumende yeSouth Africa tivhura haro maybe richiita iro ringabatsira pane special permit ichirega kuti ndere vaya vanenge vasina kungoenda kuchikoro chete.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria muSouth Africa neStudio 7. Kanzuro yeguta reUlawayo yakatora danho rekuti ichange ichimboshayisa mvura kuvagari senzira yekuedza kuchengetedza mvura iyi. Asi vamwe vagari vari kuti hurumende inofanirwa kubatsira kanzuro kuwana nzira dzekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura iro rinogara rakatarisana neguta guru rechipiri remunyika iri. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reUlawayo vaMartin Moyo vaudza Studio 7 kuti kana mvura yemwaka wezhizha inotarisirwa kutanga kunaya munyika nguva ipi zvayo ikanonoka kuturuka, kanzuro ichange ichimbomira kupa vagari mvura kwezuva rimwe chete pasvondo kubvira pakutanga kwemwedzi unouya.
Takabvumirana kuti tichavhara mvura pakutanga paNovemba kana mvura isina kunaya.
Guta reUlawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anoti Nsiza, Inyankuni, Mchavezi, apa neLower Nxema neOmuzingwane, uye kanzuro yakatomira kutora mvura kubva mudhamu reapa Nxema mwedzi wakapera. Izvo zvinotarisirwa kuve zvichaitwawo kudhamu reOmuzingwane munguva pfupi inotevera. Vamongi Kumalo, vanoshanda nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega, Community Working Group on Health, iro rinokurudzira veruzhinji kuchengetedza utano hwavo, vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura rinonyanya kubata vanhukadzi uyewo vana vadiki. Vanotiwo, hurumende inofanirwa kubatsira kanzuro yeguta revulawayo nemamwe madhorobha ose munyika mukugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura.
Sitinge sikiwa water is life. Yeah, so ngakunxa amanzi ngekho impila yakahle yethu nje isengozini njengezakhamiza kobulawayo.
Kana vana vezera rekuenda kuchikoro vanogona kuwanikwa vave kunonoka kana kutadza kuenda kuchikoro zvachose vachibatsirawo vabereki vavo pakutsvaga mvura. Saka tinoti dai hurumende yabatsira makanzuru emumaguta pakugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana.
Mumwe zvemugari wemudhorobha iri, amai Margaret Shumba, vanotsigirawo pfungwa yekuti hurumende inofanirwa kubatsira guta revulawayo pakugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura rinogara rakatarisana neguta iri.
Tinozviziva hedu kuti nyaya dzeservice provision dzinofanira kuitwa nemacouncils, asi panyaya yemvura mubulawayo tinofunga kuti dei hurumende yapindirawo.
Sachigaro wekomiti yezvemvura nezvimwe vari kanzura weward 4 mubulawayo vaSilas Chigora, vanoti kanzuro iri kuedza nepainogona napo kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta.
Tinozviziva kuti zvogara zvichinetsa magorose, asi hatina kungogarira maoko. Tiri kukurukura nezino, tiri kukurukura nehurumende.
Nyaya yekugadzirisa dambudziko iri inowanzotaurwa munguva yesarudzo, asi kana sarudzo idzi dzapera inobva yanyararwa. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemagwaro ekushanda pamwe nekugara muSouth Africa ezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi eZimbabwe Special Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvengo yedu yapera ragaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyaya yekushomeka kwemari yoramba ichinetsa munyika, mutauriri wedare reparamende achiti hurumende haisi kutaura nezwi rimwe chete uye achitiwo verudzi rwechichina neIndia vanofanira kuendesa mari kumabhanga. Vasiru Ndebele voradzikwa kuDenver Farm kuOmuguza. African Union inoziya nyaya yekurodzwa kwevana vasati vasvika zera kuZambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kuteerera nhau dzedu, munokwanisa kuenda pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWeStack kubva na7 PM kusvika na9 PM. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1 AM. Kana muri paWeStack, tsvagai channel yakanzi CHZM. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.